Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 30 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuwa nesu kuchirokwa chedu cha nasi. Ini ndini tanonoka wande ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takaudza information yekuwana vakatorwa nevanhu vebancamp vakabatyapya ndopatakatuma vakuru vedu vesecurity nehope kuti vatimutsvaga kusvika nhasi taenda kumaporisa kuti tiepaiout vakati vaendesa nyaya kuharasenka.
Bato re-Sixth Sense Coalition for Change rinoti riri kutsvaga nhengo yaro muzvare Mo Blessing Ali richiti akapambwa nevatsigiri veZANU PF.
Kuziva kwatinoita vakuruneri vakanga vari munhu aizikanwa zvikuru, vanga vari gweta uye vaita zvephilanthropy zvokubatsira vamwe. Ndinodaira kuti vazhinji vemuZimbabwe vanovaziva pavakamboita gurukota rezvemari.
Vaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri vashaya.
Panenge pachida kuti paitwe zvidzidzo zveawareness zviya zvokudengenutsa vanhu njere kuti nomumamisha ruzivo rwomutemo irworwo rwusvike.
Imwe nyanzvi inokurudzira hurumende kuti itange kudzidzisa vanhu pamusoro pemutemo mutsva unobvumidza zviri pamutemo kuita zvepabonde kana musikana asvitsa makore 10 nemasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato re-Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti pane nhengo dzaro nhatu dzakarohwa zvakaipisisa nevatsigiri veZANU PF kukwekwe nezuro, uye rinoti rava kutyira upenyu hweimwe nhengo yaro muzvare Mo Blessing Ali anonzi akapambwa nevatsigiri veZANU PF zvakare musi wa24 mwedzi uno. Mutauriri weCCC muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzavo nhatu idzi dzakazvindikitwa zvakanyanya dzikaendeswa kuchipatara mushure memusangano wakaitwa nemutungamiri wavo vaNelson Chamisa kukwekwe nezuro masikati. Muzvare Mahere vanoti izvi zvinoratidza pachena kuti ZANU PF iri kuronga zvemhirizhonga pamberi pesarudzo dza2023. Panyaya yokupambwa kunonzi kwakaitwa Mo Blessing, bato iri rinoti richakumbira matare edzimhosva nhasi kuti amanikidze mapurisa kuti amutsvage. Rinoti Mo Blessing akabvutwa mumusha wechitungwiza nevatsigiri veZANU PF vakamukanda mumotikari. Mo Blessing ava nemazuva matanhatu asingazikanwi kuti ari kupi uye kuti mupenyu here. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Costalos Siziva.
Takaudza information yekuwana vakatorwa nevanhu vezancamp vakamabyapya ndopatakatuma vakuru vedu vesecurity nehope kuti vatimutsvaga kusvika nhasi taenda kumaporisa kuti tiepaindi out vakati vaendesa nyaya kuharasenka. Saka mangwana tiutasatitoita application kuhaikoti yaabacopas kuti tite compelled police kuti vamutsvage nekuti hatitarisiri kuti munhu ashayikwe. And mapurisa zvatakaudzwa ndezvekuti vaitaura kuti vanhu ava vagoni kuvasunga sezvo vari nhengo yeZANU PF.
Mapurisa acho ari kuti hanaye here munhu uyu haana kusungwa?
Kumapurisa hapo takaenda kumajere kwese kumapurisa hasukwanikwa. Mapurisa aratidza kutya sezvo achitaura kuti mapara security wings anenge achioperata achibata vanhu vanenge vachinzwa vari kupokana nehurumende. Saka mapurisa vacho vachaendesa nyaya yacho kuharasenta kuti iendeswe mberi. Ndosaka isu tati no nyaya ngatiendee kuhighcourt kuti tiite compelled police kuti kana kune masuspects vachibata vapindure kuti vakaendesa kupi Mo Blessing Ali.
Ve Zanu PF vacho tinombowaona munguva dzapfuura vachiramba kuti vari kuita zvemhirizhonga. Asi vanhu vakapamba more blessing ava mune chokwadi here kuti inhengo dzezanu PF?
Information atina izvezvi ndeyakabuda kumawitness. Ndosaka tati security yedu nevakuru vewofe nevechidiki vaende ikoko kuti titaura isu sebato nemawitness. Tiende nemapurisa mawitness otaura vanhu vacho nemazita avo kana kuchiwanikwa nemufananidzo yezvinhu zvakaitika kuti tibetsere nyaya iyi iri kumatare kuti tiwane more blessing.
Muri kutiwo nhengo yenyu vaGodwin Jimu vakarohwa zvakaipisisa nenhengo dzezanu PF. Vakakuvara zvakaita sei uye zvakanga zvaita sei vachigorohwa?
Vasastena mainjuries, vakakuvara rinyato, vamwe vakapfeka t-shirt yetsipusi nekuatenda maprograms vachimira vachitaura kuti isu tinomira nemusangano wehurumende idzairi kuuya. Ndozvinoratidza kuti hurumende yava munanga ukaisi sincere nenyaya yekunyepa yakataura kuti ivo wava new dispensation. Asi zvatiri kuona ndechekuti vadzokera mumaito avo nemaitiro avo ekare ekushandisa violence mhirizhonga. Tichitarisira nyaya yeelection iri kuya 2023, asi vanhu vaane ruzivo kuti tinofambisa shoko sei kuti tiite new Zimbabwe, kuti tigadzirise nyaya dzakafanana nekuti hurumende inoshandisa futi nemabattles against the citizens. Mucitizens ndiye shefu, mucitizen ndiye mukuru, asi unoona hurumende ichishandisa futi ichishandisa mhirizhonga kukuwadza macitizen, ndiwo anofanira wazi mambo. Vashandi vehurumende vachishandira vanhu ndo nyaya dzinofanira kugadzirwa pahurumende idzva kuti munyika muite urunyararo, munyika kuite kuwirirana. Hakuna munhu anofanira kushaya upenyu hwake on account of politics. Ndo zvatisingagumi nekuti zvatakaendera kuhondo yerusununguko yekuti vanhu vave nemapolitical freedoms, vaite freedom to associate and de-associate. Kana vachida kuratidzira vodaridzira, hurumende yezvazvichemo zvavo zvogadzirisa. Ndo nyika yatiri kutarisira, ndo zvatiri kutarisira hurumende idzva iri kuuya.
Mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalos Siziva vange vari parunhare kuHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanu PF vanga vasingabatiki uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mutariri wemapurisa vaPaul Nyati havana kudavira runhare rwavo. Vaimbova gurukota rezvemari Dr. Christopher Kuruneri vakashaya nezuro. Mumashoko kuvatori venhau, muri yavakuruneri yati iri panguva yekuchema uye inoda kupiwa mukana wekuita izvi murunyararo. Muri iyi yatenda vari kuchema nayo munguva yokusurukirwa kwavo. Vakuruneri vange vave nenguva yakawanda vachirwara uye vakambodonha muparamende mushure mekuoma mutezo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yezanu PF Dr. Frank Guni.
Kuziva kwatinoita vakuruneri vakanga vari munhu aizikanwa zvikuru, vanga vari gweta uye vaita zvephilanthropy zvokubatsira vamwe. Ndinodaira kuti vazhinji vemuZimbabwe vanovaziva pavakamboita gurukota rezvemari, asi vakazovawo zvakare gurukota rezvemari rakasungwa rikawanikwa rine mhosva kumatare ehigh court nenyaya yekubudisa mari munyika zviri kunze kwemurawo. Vakatipomerwa imhosva dzakati wandei. Tikazunzwa zvakare kuti pavakabuda mujere ndo pavakaoma mutezo rimwe divi, vakaramba vachingorwara kubva nguva iyoyo kuna 2005 pavakasungwa uku.
Asi mungati angari munhu akaitawo sei tichitarisa basa ravo segurukota?
Da kuti isusu semunhu watakambosenza naye nguva yavanga vari kuhurumende, munhu anga aine njere chaizvo dzatinofunga kuti dzaigona kubatsira nyika panyaya yezvemari apo. Saka nyika yarasikirwa. Hongu pane zvakaitika zvandambotaura zvekuti vakambobatwa nemutemo vakaendeswa kujere. Asi tikatarisa all in all, munhu aibatsira vanhu mune zvemabhizinisi uye vaita zvekubatsira zvinounyere hweugweta nehwemari kana kunze kwenyika chaiko, vaizikanwa zvikuru kwazvo.
tichitarisawo imwe nyaya yavakambosungirwa yacho yainziyo vanga vaine magwaro maviri zvainzi zvinorambidzwa kana kuti hatikati dual citizenship dzanga dziri nyaya dzine musoro hedzi Dr. Gun
tingati panguva iyoyo mutemo wanga usiri kubuda pachena kuti munhu anofanira kunge aibvumirwa here tingati panguva iyoyo mutemo wairambidza muZimbabwe kuti ave nemagwaro maviri kana iyo yatingati dual citizenship zvino ivo vakurunyeri vanenge vakakanganisa nokuti paunoitwa minister wehurumende unosungirwa kudeclare maallegiances ako ese zviri pamutemo kureva kuti paunotora mhiko unofanira kutaura kana paine zvinhu zvakaita saizvozvo ndinga kuti ndo dambudziko ravakaita panguva iyo yekuti havana kunge vataurira hurumende kuti vanga vaine gwaro raivabvumidza kuva chizvarwa kana kuti mubati wepasipoto rerimwe nyika zvatakaona pakazotongwa najaji Mavangira kuti vanga vaine mhosva iyoyo asi haisi mhosva yatingati chinhu chakanyanya kukura nokuti zvasiyana nekunzi munhu aponda munhu kana kuti abira vanhu mari kana kuti akangata zvinhu zvakakura chaizvo ndingangoti inyaya yatingaona sekuti yanga iri nyaya diki yaigona kugadziriswa zviri nyore kana vakanga vakakanganwa zvinhu zvavaigona kungotaura asiwo kana totarisa kudii remutemo tingati hongu vanga vakatyora mutemo panguva iyoyo
nhengo yezanu pf Dr. Frank Guni vari parunhare kuvirginia muamerica nablessing zulu westudio 7 Chitevera kudzikwa kwemutemo wakaturwa nedare repamusoro-soro reconstitutional court wekuti zera rinobvumidzwa zviri pamutemo kuita zvepabonde riende pamakore gumi nemasere kubva pamakore gumi nematanhatu nyanzvi mune zveutano hwepfungwa kana kuti mental health Dr. Gadziro Gwekwerere vanoti chava kudiwa apa kudzidzisa vabereki vanasikana vakuru vemisha vanhurume nevakomana pamusoro pemutemo uyu senzira yekudengenyutsa vanhu njere pamusoro pemutemo uyu Dr. Gwekwerere vanoti vabereki vanofanirwa kuudzwa kuti varege zvokuroresa vana vavo senzira yokupedza matambudziko ari mumhuri vachiti chava kudiwa ndechekudzidzisa ruzhinji rwevanhu pamusoro pemutemo uyu
pandinofunga hurumende yaita zvinhu zvakanaka kuti isumudzire makore evana vanganzi vabvuma kuita zvapabonde nokuti tinoona kuti vana vazhinji vadiki vanga vari kungombunikidzwa kodzero dzavo vachiiswa muwanano vasina zvavanoziva kana kuti zvavanonzwisisa vachiri vana vadiki saka ndinofunga kuti chinhu chakanaka kana chichigona kuzochengetedzwa semutemo
sokuona kwenyu takatarisa zviri mumamisha munoona sekuti zvinogona kuitika here izvi mutemo uyu unogona kubata here tinoonazve kuti pachivanhu vana vaitozvarirwa vamwe vachidini vachidini zvichafamba sei papapa
apa panenge pachida kuti paitwe zvidzidzo zveawareness zviya zvokudengenutsa vanhu njere kuti nomumamisha ruzivo rwomutemo ihworwo rwusvike uye zvaidavo kuti mutemo wacho uchengetedzwe zvakasimba zvokuti kana vanavo vakange vapa zvichemo zvokuti vari kumbunyikidzwa kana kuti vari kumanikidzwa zvewanano vasati vasvika zera vowanawo chi kudzivirirwa nomutemo zvino dzimwe nguva chinozonetsa vana vacho vanenge vasingatozivi kuti mutemo wacho uriko saka unonetsa kuchengetedza zvakarewo zviri kuitika mumamusha muzvandinoona zvokushayiwa vanhu vanopedzisira vongozvarirwa nokuti vabereki vashaya chauviri hapana kana chekudya nhamo inenge yabvurirawo munyika yedu saka mutemo uchanetsa kuchengetedza
ndo pandinotya ipapapa kuti mhuri inenge iine dambudziko mukurarama kwayo vakaita zvakata saizvo zvezvo mwana anoudzwa nani zvikafambiswa sei kuti mwana avone vanhu vavone kuti mwana uyu wapinda parumano rwakaita sairoro
dzimwe nguva sezvatinoona kunyika dzakabudirira zvidzidzo zvinotopiwa kana muzvikoro kuti vadzidzisi vomuzvikoro kana kuti vamwewo vashandi vehurumende vane zvokuita nezvemutemo netsika namagariro evanhu vachifamba vachitenderera muzvikoro muya vachizivisa vana asi tine dambudziko rimwe rokuti vamwe vana havatoendi kuchikoro nenyaya yokutoshayiwa mari dzacho dzechikoro saka ivavo kuti handizi kuti kuda vangazobatwa panofambawo pachidzidziswa kana vemachechi here handichanzwisisi manje nokuti vamwe vana vakungogara mudzimba vari vadiki havakwanisi kuwana mari yechikoro
Dr. Gokwerere kana makatarisa nyaya iyi chisha mukada kutaura kuvabereki vevana zvikuru sei vabereki vevana vechisikana vadiki
vabereki vechisikana vadiki nehangu maonero angu ndokungoti savabereki ngatiedzei kuchengetedza vana chero tikaona nhamo ngatisadyei dzimwe nzira zvokuti tiwane chauviri tisingambunikidzi vana nokuvaisa muwanano nguva yavo isati yakwana vasati vakura nokuti tinenge tatokanganisa voupenyu hwavana ivava zvaida kuti vana vakure vozvifungira voga vozviitira sarudzo dzavo dzevanhu vavanoda kuroorwa navo vachizogara navo upenyu hwavo hwese saka savabereki dei tazama kungochengetedza vanasikana ivava navanakomana votovadzidzisa navarume vakuru tovadzidzisawo kuti tisiye vana ivava vayaruki
avo vange vari nyanzvi mune zveutano hwepfungwa Dr. Gadziro Gwekwerere vari parunhare kuflorida muno muamerica nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi vanhukadzi vebato rezanupf vanoda kukukidza zvigaro zvezanupf women's league vanonzi vanotya kukukidzana naamai Monica Mutsvangwa pamusoro pokuwirirana kwavo nemutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa bepanhau renewsday rinoti madzimai mazhinji anoda zvigaro mudunhu remanicaland akarega kukukidza nekutya izvo zvakasiya amai Mutsvangwa vasina wavanokukidzana naye munewsday makare mutauriri weparamende vajacob mudenda vanokurudzira hurumende kuti ipindudze mutemo kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota vamudenda vave munhu wekutanga ane chinzvimbo chikurukuru mubato rezanupf anokurudzira kuti mutemo uchinjwe kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikwanise kuvhota yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
ndinoda kuti mungondisvitsirawo shoko rangu iri kuna vachivengwa vachivengwa toda kuti vambotiudzawo kuti chamisa rukuvhute rwachamisa gurikupu kana ivo vachibvumira mhonzora opposition party ichienda kunochema ko chamisa chavari kugwana yechii chamisa rukuvhute hakusi muzimbabwe harasi mwana wezimbabwe ino vari kugwira ikona chamisa chakanyagurana chamisa chii vachivengwa ende vachivengwa chavasiri kuziva ndechekuti vari kutokambenera chamisa zvavari kuita izvozvo zvari kukambenera chamisa zvachose because mari yavari kutora vachimoisa yechema 5000 kuzvipatara hakuna mishonga maticha hana mari hakuna chada nezvezanupf hakuna
mukoma tanonoka wandina mukoma Blessing Zulu nemhuri yese yezimbabwe yakateerera ndinokumutsai nekufara ari kutaura ndemufundisi Big Joe mudunhu ramambokazi rinonzi Queenstown South Africa ndine urombo maningi nezvetiri kunzwa mukati menyika yezimbabwe yedu nyika yedu yechipikirwa yakaberekwa mutumwa wedu mukuru akadzika mukati menyika yaAfrica muchinoziya tese nyakata samusiya edu amasava manomusiya ndine uroba maningi kuti munhu Mwari ari kumusoro kudenga akaona munhu akakodzerwa kuti asikwe ane zvigunu zvake 10 zvemumakumbo 10 zvemumaoko inimi mochitora zvigunu zviya mochino treta kumasatanist zvigunu mojoina usatanisti mopwa mari kutaunzi mari yakati Mwari akakupa zvigunwe iye akaona une kodzo kuti udye zvigunwe zvako Mwari akakupa maziso akaona une kodzo kuti upiwe maziso ako zvese izvi zvipako zvemiri wako zvoinazvo Mwari akaona zvine kodzo kuti zvinge zviri pouri wamwe wakazvinyimwa naMwari zvinhu izvi zvatiofanira zvo maziso maoko makumbo zvigunwe wakazvinyimwa naMwari asi wano chifiro chekuti dai Mwari akatipowo zvigunwe izvi dai ndizvo chakati zvigunwe zvako imi makakomborwa mavapisikwa naMwari makaperera ndimi makuita zvizviya makutengesa chaudiwa mukati menyika yezimbabwe takumbira purezidendi wedu wari kutonga pari zvino purezidendi wamunangagwa ngava vachigadzira operation zvigunwe zviripi mukati menyika yezimbabwe wese ari kwira kombi ngaasiche zvigunwe
ndinofara hangu nenyaya yavamusengezi nyaya yavo yekuti shuwa vakataura chokwadi kuti vamunangagwa vakagara pachikaro kusina kutendera nepati chokwadi zvo vese vari kutozvima vamusengezi haindwa dzavedzi mapenzi havasi kuziva kuti tiri kuuyako ende takatorema kudarika ivo saka zvavanoda kuzama kuita izvizvi hapana ivo kana vachiona zvekuti vamusengezi vane zvizvi vamunangagwa acho kanga vaendeka kukoti vagondomira vakasusana kune zvataura mapurisa mapurisa ngasi achandiswa zvima basa chete mapurisa mazhinji akapinda nebhodha dzedzi kutora hapana vamusengezi is the right man and he is telling the truth of what had already happened saka ngavasaruramba zvichifungafunga munhu vachimesanesa mu vamusengezi vari right tiri kuvatsigira ende tichauya tiri vana vezimbabwe ivo vamunangagwana vachiti vakapinda zveshuwa zvechokwadi ngavabvunze isusu vana vezimbabwe
makadii makadii vana mukoma tanonoka hwandi vana mukoma zunu ndoda kutongotaurawo nenyaya yamangunjwa uyu wekureserve bank governor anoti kwanzi kune makambani vari kutora mari vachiisa pablack market achiti handizivi kuti mari iri pablack market iri kubva kupi handivo vanofara vachiti diaspora iri kuunza mari saka vanoti ini kana tichinge tatumirwa mari yangu kubva diaspora uku ndakatora 100 usa yangu ndinoenda naye kushopi haiendi kushopu kandivo painopinda market ipapo $100 iyoyo saka mari dziri mublack market hadzisi kumbubva kumakambani ari kunzi makambani namangunja ngaazvizivi kuti mari dzose dziri kubva diaspora idzozvo ndo dziri kupinda black market imomo
mukatarisa izvi zviri kuitika zvokupera mari kwesimba izvi zvisanyanya kutishamisa because ndo hunyanzvi hwezanu p f kubva pachinana mugabe vakazama zvimapurani zvavaita zvana 0 to 0 zviya zviya vachicheka mazero vachiita zvimetsi zvemagrade 1 neeconomics vanhu ivava vezana nanhasi vachiri kuda kuita izvozvi vava neumwe futi mutuli mumwe unenge achingopfeka maglazi zokuti pane chinoonekwa kanti hakuna chiri kuonekwa pai pai madhigiri epasi pemiti anenge anana mutuli mumwe nana mangusha angova mabhachi havachazivi kuti manje izvo zvoufamba sei nenyaya yekuti maitiro avo havazivi basa ravo unofara kuti kana uchimirira vanhu wovona kuti zvinhu zvaunenge uchiita zviri kubetsera nyika here kwete ungogona kungotaura wakagara mumaofisi mumasofa wovona sokuti uri kuita basa muvanhu vezano zvamuri kuita izvozvo muchazvibhadha
Hallo Pastor 7, hallo masera sei muri yeZimbabwe, masera sei kwamuri ikoko kumadimana enyika. Takanzwa kuti president wedu akarumbirirwa parufu, vakati hanzi parufu hamusviki, rufu rune pati here kana munhu afa, kana kuti munhu wese anongoda anongosvika, rufu runodzingwa munhu here, nazvemupfu apererwa, kupererwa chaiko chaiko, kupererwa uko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senegal nemusi wesondo yakavigava na gumi nemumwe vakafa apo chipatara chevana chakabatira moto mugutare Tavron. Kufa kwevana ava kunonzi kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubazi rezveutano munyika iyi. Nemusi wechina mutungamiri wenyika iyi vamaki sao vakadzinga basa gurukota rezveutano mushure mekufa kwevana ava. Vamiriri venyika dziri mugungano reEuropean Union vakasangana nezuro kuti vatsvage nzira dzekuona kuti voita sei panyaya yemafuta ekufambisa dzimotikari kubva kuRussia. Nekuda kwekurwisa kuri kuita Russia nyika yeUkraine, nyika dzemuEU dziri kutsvaga nzira dzekuichemera zvirango nekusatenga mafuta edzimotikari ainotengesa. Vatungamiri venyika dzemuEU vari kusangana kutanga nhasi kwemazuva maviri kuti vabude nechisungo chimwe chete panyaya iyi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vari kutarisirwa kutaura pavhidhiyo nevatungamiri venyika dzeEU ava. Nyika dzakaita seHungary dzisiri pedyo negungwa ndidzo dzisiri kuda kuti Russia iomeserwe. Kuti mupengo remhepo nemafashanu emvura kana kuti hurricane rekutanga rinonzi riri kukoka ukasha kunyanza yePacific muMexico richitarisira kurova zvakasimba mune mamwe matunhu enyika iyi. Vanoona nezvamamiriro ekunze vanoti dutu mupengo iri rinonzi Hurricane Agatha. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica baJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden nezuro vakashanyira guta reUvalde mudunhu reTexas uko kwakaurawa vana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarairidzi vaviri. Murume ane makore gumi nemasere akanga akapakata puti akapinda muklas makanga mune vana vechikoro ndokutanga kupfuura vana vakanga varimo vari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nerimwe. Asi murume uyu akapfurwawo nemapurisa akafa. Rwendo rwaBiden rwakanga rwuri rwokunonyaradza nekuonana nevabereki nevagari veguta iri. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutsvaka nhengo yaro muzvare Moblessing Ali richiti akapambwa nevatsigiri veZANU PF. Vaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri vashaya. Imwe nyanzvi inokurudzira hurumende kuti itange kudzidzisa vanhu pamusoro pemutemo mutsva unobvumisa zviri pamutemo kuita zvepabonde kana musikana asvitsa makore gumi nemasere. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.